Vachitaura pakuparwa kwebato rawo muHarare nhasi, akafano bata chigaro chemutungamiri webato iri vafara imbira. Vanoti bato ravo rakaumbwa kunze kwenyika sezvo kuriko kusinganetsi kuita misangano uye vaona zvakakodzera kuti vachitanga basa mukati menyika. Vati mutevedzeri webato ravo ndi Justice Benjamin Paradza avo vakatiza munyika makore akati kuti apfuura vachipomerwa mhosva yewori. Vambira vanoti vakarwa hondo yerusununguko uye vaparadza ndivo vavaikumirira bato iri kuNew Zealand. Vati bato ravo harisi kufara neutongo hwebato reZANU-PF asi vati parizvino vanobvumirana nemamwe mapato anopikisa kuti sarudzo mukati menyika hadzina zvadzinoburitsa kana mitemo yesarudzo isati yavandudzwa.
Isusu hatipokani nenyaya yekuti maelections anobirirwa. Saka urongwa hwedu ndehwekuti izvo tisanganise pfungwa dzevanhu vemuZimbabwe vese kuti chii chatingaite kuti izvo chiri tiwane kuvhota kune kunoreva chinhu. Mukatarisa even muZanu vakavhota maprovinsi acho ese kuti vaakuda mai mujuru nobva demo radzika pavari. Ezvinezvi vakatorasirwa vavahwina 9 out of 10. Zvoreva kuti kubvira muZanu macho chaimo chaimo havasi interested neizvozvo ndozvavari kuita kunyika.
Vambira vati bato ravo rine nhengo pasi rese munyika dzakaita seUnited States, South Africa, Germany neAustralia uye parizvino ratanga kuvhura mahofisi matunhu ese munyika uye richashanda nemamwe mapato ese anoda shanduko munyika. Imwe nhengo yechidiki mubato iri vaRomeo Muswe vati vane tariro yokuti bato reZunde richaunza shanduko munyika.
Bato iri rine ramangwana rakajeka and chatiri kudiwa ndechekuti vari kutaura kuti fear is not an option within Zunde. Saka nine kudaro vari kutipa chivimbo chekuti tinogona kuenda mberi.
Va Steven Musa ndemumwe avo vati vanofara chose nekuparurwa kwebato reZunde vachiti vanofunga kuti richaunza shanduko munyika. Mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vanoti kunyange hazvo vanhu vakasununguka kutanga mapato, zvinhu zvakaoma kuti mapato aya ashandure mamiriro ezvinhu munyaya dzesarudzo munyika. Vagwazi vati mamwe mapato akaita seMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai akatomboedza kuita izvi ari muhurumende akazvitadza. Mune imwe nyaya, kanzuro yeguta reHarare inoti vagari vakawanda muguta vave kunyunyuta kukanzuro pamusoro pedzimwe dzisvondo idzo inoti dziri kuita ruzha muguta. Munyori mukuru weguta vatendai mahachi vati kana izvi zvikaramba zvichiitika kanzuro yavo ichamanikidzwa kutora matanho akaomarara.
Isu sekanzuro mukaramba muchiita ruzha tino imbura zvatakatsidzirana zviyezvi nokuti munenge musina kuteera mutemo watakabvumira kuti mutevere. Saka tiri ipo pano ndiruka kuti machechi zese nzwai kuti ruzha muvanhu kwete, tibatsirane tifambe zvakanaka kuitira kuti tinozvo zvamurive zvakanakira vanhu zvakanakira tese, asi ruzha harina kunakira munhu. Tinokukumbirisai.
Asi mukuru werimwe remasangano anomirira mamwe masvondo reEvangelical Fellowship of Zimbabwe vashingi munyeza varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi vachiti havasati vawana chichemo ichi kubva kukanzuro uye kuti inhengo dzesangano ravo here kana kuti kwete dziri kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.